not heavy members. You can get out. You can leave the chambers. I don't know why you're making noise. You have the right to leave the chambers.
Yourself.
You have the right to leave the chambers. You have the right to leave the chambers. You have the right to leave the chambers.
You are not supposed to dictate.
You have the right to leave the chambers if you are not happy.
You are supposed to leave the chambers.
Kunze kwehurumende vabvanhu kustraten ndivo vane zvikamu zvakawanda muwange Colliery uye vange vakokwa neparamende kuti vazopa umbowo mairano nemashandiro ekambani iyi sezvakaita vamwe asi izvi zvarambwa nenhengo dzezano PF. Nhengo dzezano PF dzaita ruzha dzichiramba kuti vabvanhu kustraten vasape umbowo dzinosanganisira mumiriri webuera West vasol Nzuma, mumiriri wechiredzi North varoy Bila nemumiriri wegut West vajohn Paradza. Nhengo idzi dzapopotedzana nasachigaro wekomiti vamuliswa avo vati nhengo idzi dzange dziri kusvibisa zita nechimiro chebato radzo sezvo izvi zvose zvange zviri kuitika mumaziso avavanhukstraten. Vavanhukstraten varatidza kusafara nezvange zviri kuitika uye vati dai zvaibvira nhengo dzange dziri kuita ruzha dzadzingwa mudare nenyaya yekusaremekedza dare iri. Asi vavanhukstraten vaudzwa nenhengo idzi kuti handi basa ravo kudziudza zvekuita.
We are not a court of law.
You should have respect for this Senate.
That's why we are saying approach the court for relief.
No, you are here to disrupt proceedings.
To disrupt what? Don't you know that the issue is before the court? We are not judges.
And you are not supposed to tell the committee what you want.
I think he's actually shocked by this behavior.
Mushure meawari mwere kukandirana makobvu nematete, mabarani wedare reparamende vaKenneth Chokuda vazokwanisa kuzodzima gakava iri pakatorwa danho rekuti vavanhukstraten vachirega kupa umbowo sezvo nyaya yekugadziriswa kana kuti reconstruction yehwange yave kumatare edzimosva. Vamuliswa vati zvaitika nhasi hazvina kuvafadza zvachose uye vanoona sekuti hazviratidzi chimiro chakanaka chenhengo dzedare reparamende.
I think tadzira vanhu ndiko ndicho chokwadi, asi munhu wese anofanira kuzvibvunza kuti kubehavior kwandaita kunokodzera imwe ndinge ndiri mumiriri wevanhu. Izvo zvava kwavari manje nekwavanobva nemapato avo. Ndobva tese tikabva panapa tinozvibvunza kuti zvataita zvinokodzerere kunge tinge tichimirira vanhu. Izvo zvinoenderana nemunhu nemakuriro ake netsika dzake. Kasi it is humiliating, it is embarrassing, it is sad.
Vamuliswa avo vanozvimirira vati vakapiwa chigaro ichine Zanu PF uye zvinosuwisa kuti dzimwe nhengo muzanu PF hadzisi kuda kuti vari kuita uori vasasikwe pachena.
Chigaro chezanu PF chandakapiwa and ndinoona kunge iwe zanu PF vasingade kuti tiite basa nemazvo kuti vakuru vanenge varipo vachitadza vaexpose, but izvi zvinoenderana futi nekuti president varipo vanoda kuti chokwadi chibude. Saka inini ndisiri chairman ndogona kutodhonza bhandi rakanyanya ndiri ndega, nekuti dzimwe nguva kuita chairman kunokupa zvimwe zvekunonyara dzimwe nguva. Saka zvekunyara handidi, nditori independent, ndinoraisa maissues akati wandei mukomiti inenge ndirimo ndichiita basa renyika rather than kuda kuwipwa and so forth. Izvo handinyanya zvikari rangu.
Vamuliswa vati vachataura nevakuru uye vachazivisa veruzhinji kuti vacharamba vari sachigaro wekomiti iyi here kana kuti kwete. Zvichakadai vavanhukstraten vaudza vatori venhau kuti vachapikisa danho rakatorwa nehurumende rekuisa kambani yehwange pakuvandudzwa nemumwe munhu akadomwa nehurumende kana kuti reconstruction. Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakadoma vabhekitemba mwoyo kuti vafanotungamira urongwa hwekuedza kumutsiridza kambani iyi. Nyaya iyi yakaiswa kuhigh court svondo rapfuura sezvinodiwa nemutemo wereconstruction act uye ndipo pachapiwa mukana vese vane zvikamu mukambani iyi wekupikisa kana kubvuma danho rakatorwa nehurumende. Vavanhukstraten vati muwange Colliery mune uori hunotyisa zvekuti mukambani iyi muri kubuda mamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuamerica asi pasina chiri kuenda kuhurumende kana kune vamwe varidzi vekambani iyi. Vati uori hwakanyanya kukwira mukati memakore matatu apfuura apo gurukota rezvezvicherwa pari zvino vawinston chitando vaive sachigaro wekambani iyi. Hatina kukwanisa kubata vachitando avo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Vati zvinhu zvakashata zvakaita pisa muwange zvekuti pane imwe nguva vakatombokurudzira kuti mauto apinde mukambani iyi kuti apedze uori unotyisa hwaiitika. Vavanhu Hoogstraten vati kambani iyi iri kuita mubatanidzwa nemushandira pamwe nemakambani akawanda kubva kunyika dzakaita sechina, uye kunyange ivo vaine zvikamu zvakawanda mukambani iyi havana chavari kuudzwa. Vati hapana chingamutsiridze kambani iyi kunze kwekubvisa uori uhwo vati hunozivikanwa nevatungamiri venyika ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.